Chirongwa chevitvatazirendi Native Labour Association, icho chinozikanwa nezita rekuti Wenela, chirongwa chaiona nezvevashandi vaishanda mumigodhi yegoridhe vachibva kunyika dziri kunze kweSouth Africa, dzakaita sana Zimbabwe, Malawi, vana Lesotho. Saka chirongwa chaiongorora mashandiro nemapinzirwo ebasa evashandi vakaita seivava.
Chii chakaitika kune vamwe vaishanda kuWenela?
Zvakaitika kuvashandi vaishanda ku migodhi yegoridhe kuSouth Africa, vamwe vavo vakazongosiya mabasa vachidzokera kunyika dzavo vachibuda muSouth Africa. Saka dzimwe mari dzavo hadzina kuzenge dzanyatsobuda zvakanaka. Saka vamwe vacho vakabatwa nezvirwere zvinowanikwa kuvashandi vanoshanda mumigodhi, zvakaita sezvirwere zvinobata pakufema, anonzi marespiratory diseases. Vamwe vavo vakatozosvika pakushaya. Asi kune vamwe vachiriko vakadzokera kunyika dzavo.
Saka hurumende iri kurongei pamusoro pevanhu vaishanda kuSouth Africa ava pasi pechirongwa cheWenela ichi?
Hurumende yeZimbabwe iri kuronga kubatsira kuti vaive vashandi vaishanda pasi pechirongwa cheWenela vawanewo mubayiro wavanogona kupuhwa, kunyanya-nyanya avo vakaita matambudziko ezvirwere zvinobata vashandi vanowanzoshanda mumigodhi. Nekuti tinoziva kuti vashandi vanowanzoshanda mumigodhi vanobatwa nezvirwere zvine chekuita nokufema, anonzi marespiratory diseases. Saka ivo vashandi ava hurumende iri kuedza kuti vangawane ungaita muripo wekunge vabatwa nezvirwere izvozvi vachishanda kumigodhi yegoridhe kuSouth Africa. Hurumende yakatotaura hurumende yeZimbabwe yakatotaura nehurumende yekuSouth Africa kuti izvozvi zvigone kuitika.
Vashandi vanobhadharwa vanenge vakadini uye vanofanirwa kuitei?
Maererano neurongwa hwakataurwa, vashandi vari kunzi vanobhadharwa vashandi vakabatwa nezvirwere zvekufema zvinonzi marespiratory disease, zvavakabata vachishanda kumigodhi yegoridhe kuSouth Africa. Uye zvavari kufanira kuita ndezvekuti vanzwa mashoko aya vanofanira kuenda kunonyoresa, kunotestwa, vobva vanyoresa. Hurumende iri kutanga nenzvimbo nhatu dzinoti Bulawayo, dzoti Masvingo neHarare. Ndo nzvimbo nhatu dziri kutanga kunyoresa vanhu, asi pari kunzi pachaita imwe fezi zvakare chabata dzimwe nzvimbo dzese dziri muZimbabwe. Uye pavanenge vakuita fezi yechipiri vanenge vadzidza kubva kune zvavanenge vadzidza pafezi yekutanga iri kusanganisira nzvimbo nhatu dzandadoma. Saka vashandi vari kufanira kuti vaende vanonyoresa kumahofisi ari mukati menzvimbo nhatu dzandataura idzodzo.
Vashandi ava vanotarisirwa kupiwa mari yakadii?
Mukutaurwa kwazvo vashandi vanenge vaonekwa kuti zveshuwa vakaita zvirwere izvi zvatestwa zvaonekwa kuti ndizvo, uye vari vashandi vanga vachishanda pachirongwa cheWenela, vari kutarisirwa kunzi vapuhwe mari inotangira pa R10,000 kusvika pa R500,000. Ndofunga mari iyi inenge ichienderana nekuti munhu akaafektwa zvakadini. Saka ndidzo mari dziri kutarisirwa kuti dzichange dzichipuhwa vashandi ava.
Asi hurumende yeSouth Africa inobvuma hayo kubhadhara vashandi ava.
Ndinoona sekuti hurumende yeSouth Africa inogona kubhadhara vanhu ava, nekuti zvinhu zvakatotendera zvatenderanwa. Ende hurumende yeSouth Africa haiwanzodzokere kumashure pazvinhu zvinenge zvatenderanwa, uye zvinhu zvinenge zviri pamutemo, senyaya iyi yatiri kunzwa yevashandi vaishanda pachirongwa chewenera.